ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu za nasi chipiri gumiguru 25-2016. Urumende inoti iri kutarisira kuti ufumi uchakwira gore rinouya zvichikonzerwa negoho rakanaka rairi kutarisira. Asi ve IMF nenyanzvi dzezveupfumi vanoti upfumi uchatodzikira. Vanopikisa voshora mauto, mapurisa nemadzishe vachiti vari kushungurudza vanhu vasingawirirane nehurumende. Tine hurukuro nemurwiri wekodzero dzevanhu vaPatterson Zamara pamusoro pekukokwa kwavo kuEuropean Union. Mauto otaurawo pamusoro peuori huri kuitika munyika. Muchirongwa chedu cheLife Talk The Connection na 8 PM tiri kutarisa mabasa ari kuitwa nevechidiki mumabhizimisi kunyange zvazvo zvinhu zviri kuramba zvichioma munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz. Musakanganwe kutifarira pa Facebook page yedu ye VOA Shona nekudzvinya pakanzi like.